Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 9 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inokunda musarudzo yebyelection yekanzuro yekadoma. ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga.
Vatanga kundirova nechimboma changa vainacho vanga vane mama chetsi muhomwe mama anga sitombori muhomwe vanga akabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona.
Asi vakakundwa musarudzo iyi uye vari nhengo yeZANU-PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo raiita zvemhirizhonga. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yakakunda musarudzo yebyelection yekanzuro yakadoma yakaitwa neZuro, bato reZANU-PF richipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Asi nhengo yeZANU-PF yakakundwa musarudzo idzi inoramba mashoko aya. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeMDC Alliance amai Shorai Chwara vakawana mavhoti mazana manomwe nemakumi masere, uko vaLloyd Nyambo veZANU-PF vachiwana mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe. Sarudzo dzaNezuru dzakaita mhirizhonga pane imwe nzvimbo yekuvhotera yepachikoro cherimuka 1. Amai Chwara, mudzimai wevaimbove kanzuru wemuwadhi iyi vaMichael Gore, avo vakabviswa kuva kanzura nekuda kwekubatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga munandira gore rino. Amai Chwara vanoti kukunda kwavo mucherechedzo wekuti vagare havana kufara nekusungwa kwemurume wavo vaGore.
Wadhi 2, chandinoda ndechekuvatenda nezvinhu izvi zvavakaita. Vakaratidza kuti baba wavo vanova kansela Gore kana toti alderman Gore vakarwadziwa nekusungwa kwavakaitwa vachiendeswa kujere vachipikira mhosva yavasina kupara. Apa vana vakanyatsoratidza kuti tarwadziwa asi wadhi tichaidzosera. Endezve kunominatwa kwandakaitwa kuti nditi vana vakatofara. Vazhinji vacho ndo vakafara kuratidza kuti dai vanga vasina kufara ndifunge dziri zvaizobuda zvakadai.
Vanoti kukunda kwavo kwauya nemuseredzero wekushungurudzwa nemapurisa pamwe nenhengo dzebato reZANU-PF.
Inini panguva yekukampena tiri vanhu vaya vaya takanga tisiri sefi. Nekuda kwokuti tine pamwe pano pakanga pakungofremewa nyaya ukapinda uchitiko vachikampena vana vakanga vakunzi matituka mapurisa achingoendeswa nyaya dzichiendeswa kumapurisa. Saka CID rakanga rakutodini rakungonzi kutambira nyaya dzongonzi isusu tiri kuvashungurudza vanhu veZANU-PF, of which isusu tasingavadi tasingambovashungurudzi. For example, pane musikana anonzi Bevale wandaifamba naye ndichibva kumariro. Ndakazopedzisira ndonzonzi Bevala atuka vamwe mai vachiwacha t-shirt yavo, but yetu anga hapana paakambotuka.
Mumwe wevakarohwa neZuro uye vari nhengo yeMDC amai Tendai Kokera vanoti vakarohwa nemboma muviri wose nevanhu vainge vaine mazipanga kana kuti mamaches.
Vatanga kundirova nechimboma changa vainacho vanga vane mama chedzi muomwe mamanga stombori muomwe vanga kabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona saka ndomaitikira zvakaita yayo so vandirova takabva ndatsvaga imwe wei yekuti ndiende kupolling station ndokunoudza mapurisa kupolling station ndozvaitika vakati isusu basa redu ndiri kugadha mupremisi noti zviri kunze kwepremisi ndikati but munogadha chii mupremisi kana vanhu vachiona varifanira kuzovhota vakutadza kuuya kuzovhota hate is their right kuti vauye kuzodi vauye kuzovhota zvikanzi hadhisipo harichi aripo dhisipo akatomira kunze kwegedhe rechikoro chaivhoterwa ichocho pakatodarika futi imwe mota yachona yevakomana yemabhemba nepamberi pake but iye angasingazivi angasitadziwonawo mota dzachona idzodzo saka ndofunga hana kuzivawo kuti chii ndomota dzachona
asi nhengo yezanup f yakakundwa vanyambo vanoti vagore avo vakabudiswa mujeri nechishanu ndivo vakakonzeresa mhirizhonga apo vakatenderera nzvimbo dzekuvhotera Wadhi 2 ine vanhu vakanyoresa kuvhota vanosvika zviuru zvitatu. Bato rezanupf ragara ndiro rinosimbokunda musarudzo dzemabaielection dzakawanda dzinoitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 kukadoma ndine Arthur Chigoriwa.
We love y'all. Saverio. Yeah. Take your precious. Now we're Chief G. My Isabel.
Yeah. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bariba zita, father, kana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Makatera Studio 7.
Waya, muza waya, waya.
Hurumende iri kukurudzira zvizvarwa zvayo zvinogara muBotswana kuti zvitenge mabhizimusi kumusha nechinangwa chekusimudzira upfumi hwenyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yava Emerson Mnangagwa ine urongwa hwekukwezva zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika kuti zvitenge mabhizinesi kumusha senzira yekubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Umwe urongwa uhu wakaitwa neZuro Mugovera muguta guru reBotswana kumusangano wakapindwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana. Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutenga nekutengeserana, amai Pevelini Musaka vakati chinangwa chemusangano uyu ndechekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kuti zvitange mabhizimisi akasiyana-siyana munyika.
Takatumwa nevakuru vedu His Excellency President Comrade Emerson Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Vakatituma kuti tizoita engage madiasporans vari kuno, maZimbabweni, vana veZimbabwe nemhuri dzavo vakura vari kuno, vamwe vacho vari kuuya kuzoshanda asi vachidzokera kumusha. But tauya kutizotaura navo tinzwe zvichemo zvavo tione kuti tingabatsirane sei kuvaka nyika yedu yeZimbabwe.
Vakafanobata chinzvimbo chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vakatiwo musangano uyu wainge wakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika. Sachigero vesangano reZimbabwe Residents Association vamaike lokurwa kumire vakati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvimhinga mpinyi zvinosangana nevanhu pamaboda.
Zimura nemadepartments mamwe tinofanira kushanda pamwe chete kuitira kuti kana munhu achisvika paboda zvisave zvisanetse kuti ndiri kuenda kumusha. Munhu afarire kuti ndiri kuenda zvinhu zvangu kumusha. Saka izvozvo panofanira kuti pagadziriswa.
Mashoko avakurwa kumira akatsinirwa navapochi tate vachiti hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe mukugadzirisa dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevanhu vanoda kuita mabhizimisi munyika.
Chidova nacho pati zvinoitika on the ground zvakasiyana zvikabviswa zvatiri kutaura zvese izvozvo then of course tinopinda but at the moment it's very difficult to go in zvikunetsa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinda mumusangano uyu muzvare Pretty Ganyani vaudza Studio 7 kuti hurumende ikarerutsira vanoda kuita zvemabhizinesi muZimbabwe nyika inogona kubudirira.
Kana vasina kuchiitira zvavataura muzuva ranhasi tichawanenga tichidzokera kwavari tichizoti zvamakataura musi uya hazvisi kufamba nemazvo sei nekuti zvinhu zvatiri kunyorawo pasi.
Munyori mubazi rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vamonesu munoda vafa vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika uye ndima iri kuoneka.
Tiri kuti tikatarisa nhamba yavanhu vanouya kuzoshanyira nyika yedu, tiri kuona iri kukura. Gore rapera ndo kwatawana nhamba yakakurisa kutanga kubva paindependence. Takawana 2.578 million people vakauya. Saka isu tiri kutipapa mukana kuti vanhu vaite mabusiness ekuvaka mahotera, mukana wamalodge, mukana wamaguest house.
Hurumende iri mubishi rekuumba bazi izva richabatsira vemabhizimisi kusima mari dzavo munyika reZimbabwe Investment and Development Agency Bill, iro rinotarisirwa kurerutsira vanoda kutanga mabhizinesi munyika. Urongwa vakaitwa nemugowera waitsigirwa nesangano reEuropean Union rakabatana nereUnited Nations reInternational Organization for Migration kana kuti IOM Development Fund. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980, Zimbabwe yaiwa nyika yairemekedzwa zvikuru sezvo upfumi hwayo hwainge hwakasimba. Asi nekutadza kutonga zvakanaka kuhurumende pasi pevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, upfumi hwenyika hwakatanga kuenda kumawere kumakore kuma1990s. Izvi zvakazoipisisa muna 2000 zvichikwira, apo hurumende yakatanga kubvuta mapurazi evachena, izvo zvakapa kuti upfumi hugwadame. Nyika yakarasikirwa nevashandi vane unyanzvi, avo vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Mabhizinesi akatangawo kuvhara, vanhu vacharasikirwa nemabasa. Asi vamunangagwa avo vakatsiva vamugabe mushure mekubviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017 vanoti hurumende yavo ine chido chekuburitsa nyika mumadhaka mairi. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe haikwanisi kubuda mumadhaka mairi kana hurumende yavamunangagwa isingaremekedzi kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSudan ashandisa utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vachiratidzira mukota guru reKhartoum, vachiti vanoda kuti munyika umu muve nehurumende isiri yechiuto. Mazana ezvuru zvevanhu vafora migwagwa yemukati meHong Kong nhasi, vachiratidza kusafarira kwavo mutemo uri kuda kudzikwa uyo unobvumidza kuti vanhu vaendeswe kuChina kunotongwa, izvo zvakonzera kuratidzira kukuru kwazvo kuutungamiri hunotsigira utongi hweBeijing kwemakore. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kwazwai, mwuri ya Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki, chandino kupakurai, sondorega rega, ini ndini maikove. Na asa mchirongwa, tine urukuro na wa Moses Mbimbi, ve kambani ye Friends of Education Africa, ababa ni chirongwa chakananga na nukubatira ve chidiki, munyika. Katiende kuna wa Mbimbi, kuitra kutinzwe zizere, wa Mbimbi, ndino mkamchira mchirongwa mkoma zhurukufambe.
How are you?
Mushe, kana mchifara isi nesuwa tukufara.
Tukufara, zakanyanya, zikurupe iti, wana mkana ukurukura ni mkudai. Mwenye mchijema sae sae.
Dizo, Mbimbi. Right, saka ndimika mune kambani ya kananga ya nukubatira uchidiki mnyika. Ti uzeiwa zemzere pa msorope kambani yenyu, uye ze zirongwa zamuinazo za kananga ya nukubatira uchidiki mnyika.
Friends of Education Africa I organization kana kuti urongwa watinawo watinobatsirana nevechidiki zvikuru sei vari muzvikoro kasedza zvikoro vakagara kudzimba vari mumakereke vamuri mucommunity vakasiyana siyana zvatinofokata nazvo kunyanya tinotaura nyaya yecareer development. For example, tukutaura nemwana ari kuchikoro ari kuprimary school when they start to develop not my critical thinking skills paari kutanga kuzvigere zvake zvaakushowa kurongeka nekushapeneka kwadzinadzo mwana akufanira kutanga kuita tumwewo tumadecisions tinobatsira neyatinoti career development. Vazhinji vanozononoka vakuda kuti vava form 3 vakuda kubatsirwa kutidzwa subjects nemubereki vasina kuidentifya maareas of high passion, high competence and also high value. Saka tinobatsira nenyaya iyo. Then kune nyaya also leadership and life skills training. Leadership and life skills training apa tinotarisira zvinhu zvakafanana nekuti neutungamiriri hunobva pamunhu pache zvake sedunga munhu. Munhu anofanira kudzidza kuzvitungamirira iye ivera asatatanga kutungamirira vamwe vanhu.
Ndamboverenga padandemutande apo uyezve mamboibata nyaya iyoyo yecareer development. Patinokurukura nezvecareer development apa tiri kunyatsokurukura nezvei
career development takatarisana of course sevanhu vanenge vane urukwa hwavo tinoremekedza maprogram esatinawo asi kana tichitaura patinoti mongo weFriends of Education Africa tinenge tichibata yatinoti career development. Career development iyi tine atinoti matopic kana kuti nhanganyaya dzatinotarisana nadzo. Chekutanga ndechekuti chii chinonzi career planning. Zvakanakirei kumbofunga nekuronga nezveremangwana rako chimbori chii ichochocho ndozvinozvatidzidzisa vana zvecareer planning. Echipiri tine yatinoti mindset and goal setting kusetawo pfungwa dzako nekuva neurongwa hwokuti ndingaachivhe sei plani yangu yeupenyu hwangu ichiri mudiki.
Zvino vazhinji vechidiki munyika vari kuchema-chema vachiti munyika hamuna mabasa. Saka chirongwa chenyu ichi checareer development chinovabatsira here?
Chokwadi chaicho kuti titi mabasa hakuna zvachose zvinedzire vanhema. Munogona kundibvunza kuti sei madaro uyezve mabvunza munzwa kwanaka kuti programu yenyu inobatsira sei. Ndakushayikwa muvana vechiduku mazuva ano chiri chinonzi creativity. Vazara macopycats vaya vanoti ndingari kuita zvakati zvikatiende kutoita izvozvo. Izvozvizi tanga tichiita magemu anonzi maindigenous game. Kungofunga pfungwa yekuti tingaite sei kuti tiwane running point sevana veZimbabwe tiwane mufaro. Macorporates akutojoinira tinovasikana vakutotoshandira vanoti uya vachimhanya vachinotsvaga vachinomaketa vachinoita sei vachinoti vachinodi tikutocreata employment.
Aiwa takunzwa zvakanaka vambimbi vanoda kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvanoinazvo vanofanira kuenda upi?
Okay. Isusu tinowanika pakarigamombe mu50 floor. Namba dzefoni dzinoti idzo 0773585155. Tinowanikawozve paFacebook, paTwitter, tinowanikazve oso pawebsite.
Aiwa vaMoses Mbimbi vekambani yeFriends of Africa Education tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudhara. Tinotenda.
Aiwa tinokutendai mukoma wai.
Hama dzangu tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo. Big Mike 3 pa Twitter nepa Instagram. Tosangana nemusi wechipiri pa chirongwa The Connection. Chirongwa chedu chakanangana nokubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove. Bye bye.
Uyo angari wechidiki weStudio 7 Mike Hove nechirongwa chake chinosangana chinokutarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Tinotenda zvikuru Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Ini nonzi Reverend Chibuda, Stuart Chibuda, ndiri we Methodist Church in Zimbabwe, ndiri kushamba seke panda gweru district.
Vatendi vemunzvimbo venyu vakawanda?
Ya, vakawanda, because the 24 societies, ndi vatendi vacho vari around 1,200.
Chinokufadzai kushanda mudunhu iri chii?
Cooperation ine vatendi vandinoshanda navo mubasa ramwari vanonzwisisa kuti vane nzvimbo mubasa ramwari, saka ndozvinondifadza.
Vatendi vanouya here nezvinovanetsa kwamuri?
Ya, vanouya nezvinovanetsa kwandiri vakasiyana siyana.
Zvinonyanya kunetsa vatendi zvakaita sezvipi?
Zvakasiyana uye zvine malevels. Zvimwe zvacho zviri so deep socially, zvimwe zvacho nawo ndezvimwewo zvinongori common like my economic sectors. Izvozvo ndo zvatinogona kusheya. Zvimwe zvinenge zviri deep neupenyu hwavo, zvimwe zvachona hatizogoni kuzipublish.
Vanhu vari kubuda mumachechi, munofunga kuti chikonzero ichi chii? Nokuti tinoona vanhu vazhinji vachibuda mumachechi.
Ya, vanhu vanobuda mumachechi for various reasons. Vamwe vanobuda because zvinhu zvavanenge vachitsvaga muchechi vanenge vasingazviwani. An example, kana munhu achifarira kuona achifarira zvekuprofitwa profitwa, unozoona achibuda kumamainline churches akaita seswana naMethodist. Munhu anofarira zvekuprofitwa profitwa hasidi comfortable nekuti hatiiti izvozvo. Kwoitawo vamwe vanobudawo for various reasons, kuti pamwe pane kwaanofunga kuti kuri betawo kudarika kwaanenge achipinda.
Reverend Chibuda, mazuva ano upenyu hunoita sokuti netsei. Uku kune zvemari zvinonetsa, uku kune kwokugara panonetsa, kwozouyawo zvamabasa. Nzvimbo yaMwari pamatambudziko ese aya anosangana navanhu iri papi?
Nzvimbo yaMwari iri so clear, baba, muBhaibheri. Mwari vakatipisa takatosiyana, tine malevels akasiyana eupenyu. Vanhu vamwe vakasikwa vari vapfumi, vamwe vakasikwa vari varombo. Vapfumi vakasikwa kuti vagobatira varombo. Saka muchechi zvinhu zvatinodzidzisa izvozvo, kuti varombo vanofanira kuwana kurarama kwavo kubva pavapfumi. Vapfumi vakapuwa upfumi naMwari kuti vagone kubatsira varombo. Saka ndo nzvimbo yaMwari muchechi.
Kumutendi anouya kwamuri ave kubuda muchechi achiti anamatira utano hwake, anamatira utano hwehama yake, anamatira nyaya dzemari, nyaya dzamabasa nezvimwe zveupenyu, asi hapana chaita, nani? Munomuti chinyi mutendo wenyu uyu?
Isusu as Methodists we believe in scriptural holiness, kana kuti utsvene hunobva muBhaibheri. Saka ndoratinonyanya kushandisa Bhaibheri kuti munhu ari nzwisise. So tinomutsvicha kuti Mwari haaregedzi kupindura vanhu vake, asi pakupindura kwaMwari dzimwe nguva, kana Mwari paanoti titimirire mhinduro, vamwe vanoona fanika aregedza kupindura. Nokuti mhinduro yaMwari anoti yes kana iri imagine, anoti imbomira kana isiri imagine. Ina anoti no kana kuri kuti kunamatira chinhu for wrong reason.
Pane zvamunoita here mudunhu iri, kana kuti pane zvinoitwa navatendi venyu mudunhu iri zvokubatsira chechi, kana kuti chechi kubatsira vanhu?
Kucommunity muchechi medu tineine committee inonzi Christian Social Responsibility. Committee iyoyo inobatsira vanhu vari mucommunity vanotambudzika. For example, izvozvi tine vana vatiri kubatsira as Methodist Church in Samba Circuit, vatiri kubhadharira maschool fees nekutengera mauniforms nemabhuku. Infact, tingangoti vana vacho ivavo vatori vana vechechi vatiri kuchengeta sechechi.
Mubasa renyu umu munofanira kuva neimwe vhesi inoramba ichiuya pamuri muchiita basa, inoramba ichiuya mupfungwa dzenyu. Ingava ipi vhesi yakadaro?
verse inongonyanya kungonditacha ndiyoyo yekuti kana tichiona vanhu vanotambudzika ngationei ishe Jesu nokuti vanoti wakandiona ndichitambudzika ukandiona ndine nzara ukasandipa chokudya ukandiona ndisina chokupfeka ukasandipa chokupfeka kwanzi vanhu vobvunza kuti takakuonai kupi zvozvichero kune mudiki wamakaona asina chokupfeka mukarega kupa chokupfeka makaregera kuitira ini oti kune vanenge vakaita zvakanaka anoti tipindai makaita zvakanaka makandiona ndine nzara mukandipa chokudya mukandiona ndiri mutorongo mukandizvisisira voti takazviita kupi zvonzi kuna ivavo vamakazviitira ivavo makaitira ini so that verse inondidriva zvikuru panyaya justice and social responsibility church ine nzvimbo mukati mecommunity
kana pane vanoda kutaura nemwi pamusoro pezvamataura izvi vanokubata ipapi
vanondibata pa 0772612749 iyoyi chero pawhatsapp inoita iyoyo email address yangu vanogona kundipata pana schibuda@gmail.com.
Reverend Chibuda, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Pane mashoko ekupedzisira here amungada kupa vatendi nevateereri vedu?
Ngatinamatirei vanhu vanotambudzika nokuti Mwari wakatiisa kuetepotsi tive vamwe vanhu vari bheta kudarika vamwe saka tivarangarire vanhu ivavo nokuti patinovarangarira tiri kurangarira ishe Jesu.
Aiwa, tinotenda nemashoko ayo. Avo vanga vari Reverend Stuart Chibuda veMethodist Church of Zimbabwe, Gweru District, Shamba Circuit. Tinoimba kuti mafadzwa nechirongwa chedu nhasi. Tinenge tiinemi zvekare zvondo rinouya tichiita dzimwe nyaya dzezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Tanonoka nechirongwa chako. Tinochitendawo chikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi zvamira zvakadai: Dynamos FC 0, Manika Diamonds 0, Tero 1 0, Black Rhinos 2, Mushowani Stars 1, Blawayo Chiefs 2, Wange 1, Triangle United 2. Pamutambo weshamwari wakatambwa neZuro Manheru munhandare yeStephen Keshi kuNigeria pakati peNigeria neMawarriors, zvikwata izvi zvakaita mangange 0-0. Mutambo uyu waivewe kupedzisira mugadziriro yeMawarriors yekuenda kuEgypt kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa21 mwedzi uno.
Takamiririra mastrizi tiriko kumango madepozi kumafrance. Geta rinongo zimbisa chaiyo, iri chaiyo ichaiyo, zvizivire kana iriyo. Stallion, yo, heyo, Roto, smati rinotangira kutsoka. Uku, 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 smati rinotangira kutsoka. Uku, 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 smati rinotangira kutsoka. Uku, 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 smati rinotangira kutsoka. Kutoka kushangu smadira tigira pamusoro senge dengu urikonera konenge ndirikonerangu rimwe ndakariona rine mavara enungu rinotangira kutsoka zvazviri zveizve zvibuda wakatsikirira kune vachazonzi marudzirira
kauripa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inokunda musarudzo yebyelection yekanzuro yekadoma ZANU PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Asi vakakundwa musarudzo iyi vari nhengo yeZANU PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo rakakonzera mhirizhonga. Zimbabwe yokwezva zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana kuti zvidzoke kumusha kunotanga mabhizimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Iwe nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika December.